nyaya dzemiganhu yeminda yenzvimbo dzemafuro pamwe nemiganhu yematunhu anotengwa nemadzimambo ragara riri dambudziko kubva pasichigare. Asi matambudziko aya anonzi akanyanya kusimuka kubva mugore ra2000 pakagariswa vanhu patsva mumapurazi aimbove evarimi vechichena. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekuda kwegwaro raiwanisa vanhu pekugara kana kuti offer letter iro ravekuchinjwa kuti rinzi permit. Nzvimbo inenge yakanyorwa pamagwaro kuti ndiyo inofanirwa kunge munhu akagara yaitwa zvekufungidzirwa kana kuti approximate. Mumwe murimi wekuhurungwe vaAaron Jonasi ava vanorima papurazi reBuffalo Downs vanoti kusawirirana nekurwisana nekuda kwemiganhu kwakawanda mudunhu ravo.
Muno umu mune nharo dzemuganhu chefu. Vamwe vari kuti Savia General vakaenda apa vanhu vari kuswedererana muganhu, asi hapana atauya kuzoratidza vanhu kuti iwewe wako chaivo chaivo muganhu unogumira apa. Saka kungozvibata kwevanhu kana kuti musvike zvino musina kunzwa matemo.
VaJohanisi vanoti vashandi vehurumende vanoona nezvemiganhu yenzvimbo dzekurima havasati vauya kuzozivisa miganhu yakanyorwa pamagwaro avakapiwa kuti vawane minda kana kuti offer letter avanawo.
Asi vesavheya wacho pasina anozonyatsoya kuzoradza vanhu point chaivo kuti iwo unorima uchigumira. Saka ndohondo dziripo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwazvimba vamunashe pasi ava vanoti nyaya dzemiganhu dzanetsawo mudunhu ravo. Nyaya yemiganhu inonzi iri kunetsawo kudunhu rechegutu uko Ishe Zvimba naIshe Ngezi vari kunetsana pamuganhu. Izvo zvave kukonzera kuti vagari vemuwadhi 23 vasazive kuti vari pasi pamambo upi. Mudzviti wenzvimbo yechegutu amai Dzosai Muzvidziwa vanoti nyaya iyi yatove kumatare makuru edzimhosva kana kuti High Court. Nyaya dzemiganhu dzinonzi dziri kunetsawo kune mamwe matunhu munyika zvekuti kumanikaland vagari vari pasi paIshe Makone naIshe Chiduku vakarwisana nekuda kwemuganhu. Zvinonzi vagari ava vakarwisana masvondo maviri apera kunyazura pamutambo wekugadzwa kwasadunhu vambaimbai revai munzvimbo yakagariswa vanhu patsva iyo yaimbove pasi paIshe Makoni. Zvinonzi muganhu mutsva wakaiswa nehurumende wakadzikisa kukura kwedunhu raIshe Makoni richichekerwa Ishe Chiduku, Ishe Tandi, Ishe Chikore naIshe Chipunza. Izvo zvakapa kuti vamwe vagari vemudunhu raIshe Makoni varwise vanhu vemudunhu raIshe Chiduku pamutambo uyu. Kuchiredze kwakanga kwine kunetsana pakati paIshe Neromwe naIshe Tsovani vachirwira dunhu rechiredzi zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekumutsiridza ushe hwaIshe Neromwe uhwo hwakanga hwabviswa munguva yeutongi hwevachena. Muna 2014 madzishe emudunhu remasvingo anoti Ishe Charumbira, Ishe Mugabe naIshe Murinye vakanga vachinetsana vachirwira masvingo eZimbabwe, Ishe Ega Ega achiti ari pasi peutongi hwake nekudaro mari dzaibhadharwa nevashanyi dzaifanirwa kunge dziri dzake. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti nyaya dzekurwira miganhu idzi dzakawanda zvakadii uye kuti bazi ravo riri kudzibata sei. Asi gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti vanhu vanofanirwa kutevedzera pavakanzi ndivapo negwaro kusvikira vanoongorora muganhu kana kuti Surveyor General vapedza basa ravo.
Vamwe pataita paya jambanja taingoti kubva pano kusvika pamushumo apo wozonosvika kudhamu uku ndopako mabhaundari iwayo anonzi estimate. Ndosaka paoffer letter paya pakanyorwa kunzi approximately.
Vamasuka vanotiwo varimi vasatore basa remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekupa miganhu sezvo zvichisungisa.
Saka ndinokumbirisa chose musatora basa rapuresidendi. Kana uchifungidzira kuti apa huchazivi kuti ndipako, dzokera kuhofisi inomiririra izvozvo relens wokutaridza kuti muganhu wako ezvino uri apa.
Nyaya dzekunetsana kwemiganhu dzinonzi dzakawanda mumatare edzimhosva ekuyananisa magakava kana kuti civil court muchinoi, asi hatina kupiwa uwandu hwenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.